hurumende kuburikidza nebroadcasting authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa mari rezinesi kune penyero nhatu dzemumanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neZimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nepenyero nomwe dzemhando iyi dzichapiwa mari rezinesi mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyero nhatu dzakapiwa marezinesi hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwewo marezinesi, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa marezinesi ndevapi. Sachigaro weZakras muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatoro venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyero nhatu idzi marezinesi. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyero yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana malicense ekuti vatepenyure, nekuti vaakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kumastation ikoko pese pavadira, nekuti station iri mucommunity imomo vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuitawo basa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatata nyaya dzei, nokuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kuzvati zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitauro yavanonzwisisa, vachitaura kuti nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi marezinesi kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika.
Kurasisa macommunity decisions zvobatsira kakuru because practitioners tacho takainonzi 3-tier system yekuti tetine macommunity radio stations matelevision matv zvakare nemamwe macommunity radio stations. Saka 3-tier system ichaita kuti media ive broad ende ichakreita employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwanawo maattachment vachiwanawo experience nemacommunity based issues. Pachaiyo community radio station inobetsera vanhu vobva macommunities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanoita mukwavanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvichakadai mukuru wenhepfenyuro yecommunity radio Harare kana kuti Kora vaGift Mambipiri vati mutemo unoona nezvekunyoreswa kwenhepfenyuro unofanira kuvandudzwa kuitira kuti vanenge vachida kuvamba nhepfenyuro dzavo vakwanise kunyoresa pavanodira, kwete kumirira kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekuti vanyorese. VaMambipiri vati nhepfenyuro yavo yakagadzirira kutanga kutepfenyura kana nhasi chaiye, asi havana kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekunyoresa nhepfenyuro yavo. Vaenderera mberi vachiti zvinonyadzisa kuti dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa, Zambia neMalawi dzine macommunity radio akawanda asi Zimbabwe ine nhatu chete idzo dzakapiwa marezinesi nezuro.
Hurumende inofanira kungoti aninani zvake nharaunda ipi neipi zvayo inenge yakwanisa kuti igadzirise zvinodiwa ise zvinhu zvayo zvakarongeka pachena kuti isu takwanisa kuti tichinotevenura. Vanhu ivavo vanokwanisa kungoti vaende kubroadcasting authority of Zimbabwe kana hurumende votika ikoko vototi tauyawo tida kuti titepfenyure, votogadzirirwa mapepa avo anodiwa kuti vatepfenyure, vototepfenyura nekuti ikodzero yavo ikodzero yemunhu wese kuti anga achitepfenyura anga achitaura zvaanoda kuti ataure nezve kuti anga achiitwa zvaanoda kuti anzwe.
Zakras yati kubudirira kwenhepfenyuro idzi kuchauya chete kana hurumende ikasaisa ruoko rwayo mukufambiswa kwebasa kunhepfenyuro idzi. Danho ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa rezinesi kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmita. Hatina kukwanisa kutaura nevetransmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.